Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 27 2024 makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Advocate Nelson Chamisa vanoti SADC inofanira kutarisa nyaya yeZimbabwe zvikuru panyaya yesarudzo uye nyaya dzekumbunyikidzwa kwevanhu pamberi pemusangano weSADC uri kuitwa munyika mwedzi unouya. Asi veZANU PF vanoti hapana chiri kunetsa munyika kunze kwevashoma vanopikisa vari kuda kukanganisa musangano weSADC uyo. Tichakupai zviri kubva kumakwikwi emaOlympics ari kuitirwa kuFrance uyewo zvabuda mutambo wenhabvu wePremier Soccer League watambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbotungamira bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Advocate Nelson Chamisa vanoti SADC inofanira kutarisa nyaya yesarudzo dzegore rapera dzavanoti hadzina kufambiswa zvakanaka zvakatendwa kana naiyo SADC nemamwe masangano akaita seAfrican Union, European Union, hurumende yeAmerica nevamwe vaongorori vesarudzo. Vachamisa vashorawo nyaya yekusungwa kwevanopikisa pamberi pemusangano weSADC uchaitirwa muHarare mwedzi unouya. Pasina humbowo hurumende yakati pane vanopikisa uye vamwe vemasangano akazvimirira oga vari kuronga kuda kukanganisa musangano weSADC uyu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa uye gurukota rezvemukati menyika vakazembe vakati vanoda kukanganisa musangano uyu vachasungwa. Mugozeya nezvenyaya iyi tabata vachamisa.
Nozo angu weZANU PF kuratidza kunyanyopusa kwavo.
Ko sei muchidaro?
Vanomhanya vachitaura vaMnangagwa vazogadzwa kuita SADC. SADC inofamba ichigadzwa kunyika ichiroteta kunyika dzakasiyana-siyana. Mukana weZimbabwe wanga uchangosvika ike zvino, asi munhu ari kugadzwa inyika iri kugadzwa. Asi nyika haigoni kugadzwa ine maperembudzi kana kugadzwa ine urwere hwakadai, nokuti ukanogadza unorwara. Tinobva taisa chikosoro chiya negosoro riya nechirwere chiya mese muSADC. Saka toda kuti zvigadziriswe izvozvo zvinhu zvakadai izvi nezvimwe zvinhu zvatinazvo zvisina basa, makwapa makwapa agezwe abve, tisava netsvina, tisava nekunhuhwa, tisava nekuora, tive nenyika inenge ine chimiro chinoonekera kuti inzou inogona kutungamirira kuti SADC isaiswe gwembe renyika.
Totarisawo kusungwa kwavatimba nevamwe vachinyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso, muri kuzvionawo sei?
Zvakashata, hapana anobvumidzwa kusungwa achinyimwa kunyanyanyanya asina mhosva yapara. Hatitenderani nazvo. Ndo zvimwe zviri kuita kuti tirwe tichirwira kuti nyika ive yakanaka. Takaenda kunorwa hondo yerusununguko kuti munhu ave nekodzero, munhu ave nerusununguko, munhu akwanise kuva nemvumo yekuti asawirirana asingasungwi, munhu asatariswa kuti wabuda mubamani, munhu ave negutsa ruzhinji, munhu ave nerusununguko, munhu ave nemufaro, munhu akwanisewo kuti kana ane pfungwa dzake akadzitsveta haunzi toda kusunga mbira dzako nekuti wataura pfungwa dzako. Saka izvozvo izvo zvinhu zvoda kugadziriswa. Ndo rimwe redambudziko rourwere rwatinahwo. nyika inganzi inokwanisa kunge ichisvitswa painofanira kusvika kana ine zvinhu zvakaita seizvizvi.
Vaimbotungamira bato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vanokokera bato rezanupf mudare reparamende vapupurai togarepi avo vanoti vanopikisa vari kuda kukanganisa musangano weSADC.
Dambudziko ratinoita Blessing nemaopposition atinawo muZimbabwe zvikuru ivava vanozviti triple C in their different colors ndeyekuti vakafanana nomwana unoti kana akaona vaenzi vasvika mumusha ndo paanoti karamata karamata akakwira pamusoro peTV akawisa chino akarova mai nomugoti akaita sei ndo dambudziko ratiinaro. Hapana une shungu navo kana vakava macitizens akadzikama anoziva kuti nyika ndeyavo. Kuuya kweSADC kwakanakira munhu wese womuno muZimbabwe.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nokuti kunotiratidza kubatana nevamwe vatakatenderedzana navo vatine zvisungo nazvo kuti tivake nyika dzedu. Saka kana ukava munhu unotora mukana iwoyo kusvibisa zita renyika kukonzera bvonga mupopoto kuti nyika isagadzikana nokuti kwawanzwa kuti kunouya vaenzi kuda kuonekwa. Kana uchida kuonekwa bva ukapara mhosva unosungwa.
Ko zvavari kutaurawo kavatogarepi zvekuti mutemo uri kutarisa kuti wabuda mumba mani vanopikisa vakangoda kungosimudza musoro vanobva vasungwa vokandwa mujeri.
Vana vatimba vane nyaya dzavo dzavakapara dzavakaita zvinhu zviri kunzi kwomutemo. Saka kana mutemo ukange wava kuvabata haisi nyaya yokunanga munhu nezita kunanga mhosva yaparwa nomunhu. Saka kana vakaita zvinoita kuti vabatwe nemhosva vanosungwa kwete vetriple C chete. Kunyange umwewo ungafunga kuti unoda kupara mhosva achifunga kuti kana kwauya vaenzi mai nababa havazotori rushamu vakandidzora unotodzorwa chete. So ngavaite zvinoita kuti vave vanhu macitizens kwavo yenyika hakuna unei navo. Asi kana vakapara mhosva vakaita zvinoita kuti vasungwe vanosungwa.
Vanokokera ZANUPF mudare reparamende vapupurai togarepi vachitaura vari parunare muHarare. Kunyangwe National Arts Council iri kuti vanhu vanoita zvemitambo vanofanira kuti vapfeke zvipfeko zvenyika kana kuti national dress kushambadzirawo Zimbabwe. Vamwe vanoita zvemitambo vacho vanoti kuita izvi kunonetsa sezvo zvave kuitwa sekunge zvipfeko zvebato riri kutonga rezanupf. Asi vezanupf vanoti handi chokwadi sezvo chipfeko ichi sezvo iyo ZANUPF ine zvipfeko zvayo zvisinei nechipfeko chenyika ichi. Mutoro wedu wenhau Pasmont Lovu anotipa nyaya inotevera.
Mutambi wechidiki anoshanda akazvimirira Kudzai Madangwa anoti kushandisa zvipfeko zvenyika muzvigadzirwa zvakaita semafirimu zvinodzinga vatengi pamwe nevemabhizimusi vanenge vachida kuvatsigira.
Vanhu vazhinji nyaya yenational dress havasati vaiimbresa and vari kutya kuiaccepta nenyaya yekuti mapindiro akaita yakaita sekunge irigalia yemusangano. Vanenge vasingade kuti vazodzinge masponsors nemapotential clients like let's say uda kushanda nemabhengi iwo uchiita kunge unoshanda futi nemusangano zvinhu zvinoona kuti hazi kunetsa izvozvo.
Asi mumwe anoita zvekusetsa vanhu achiimbawo Taira Chikocho Munetsiwa anozikanwa nerekuti Madam Boss akarombedzwa nebazi rezvekushanyirwa kwenyika nekupfeka chipfeko chenyika paakaenda kuAmerica kumakwikwi makuru eBET Awards. Bazi iri rinoti akasimudza mureza wenyika. Vanongora nezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reInternational Media Support vaRashid Mukundu vanoti kutungamidza zvematongerwo enyika pazvirongwa zvekugadzira nguo idzi ndiko kuri kupa kuti vamwe vasade kudzipfeka.
Zvinoda kuendeswa kumaboka akazvimirira ega uenda muvanhu onokurukura kuti chatingatore chinomirira nyika pazvipfeko chinhu chakaita sei.
Asi mushandi mukuru muofisi inoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANUPF vaFarai Marapira varamba kuti ndezvebato.
hairambidzwi kuenda naye kuchechi, hairambidzwi kuenda naye kurali, hairambidzwi kuenda chero kupi kwaunenge uchida kuenda nayo, nekuti mucheka wenyika unobatanidza vana vose veZimbabwe. Isu sezano PF tinogamuchira, nekuti zvunhu zvinoita kuti vana veZimbabwe vabatane, tifambe tiri mhuri imwe chete, tichichengetedzana nekuonesana, tinomira nacho tichisapota nesimba redu rese.
Vawedzera vachiti
vanenge vachiramba National Dress inhau yekuti vanhu vanowana pundutso pakuvenganisa vana veZimbabwe. Asi izvozvo zvinhu zvinodzosa nyika yedu sure. Kana munhu achingoziva kuti shungu dzake ndedzokuti mwana wese weZimbabwe azive kuti Zimbabwe yake ndiyo yakakosha kupfuura chimwe chipi kana chipi.
Mukuru weNational Gallery of Zimbabwe vaRafael Chikukwa vanoti zvakakosha kuti vana veZimbabwe varemekedze zvipfeko zvenyika vosiya zvematongerwo enyika. Nengo yebhodhi reNational Arts Council of Zimbabwe inotungamira chikamu chezvekufambiswa kwezvirongwa musangano iri, vaMakaskora vati Zimbabwe handiyo yega iri kukurudzira kupfekwa kwezvipfeko zvenyika.
Zvinhu zvinobatsira kuti tirambe takachengetedza unhu hwedu neidentity yedu. Kazhinji kacho nzira dzekuti tinge tichikurudzira nekushambadza mbatya idzi hadzisi chete kumirira pamwe zuva rimwe chete pagore kana mitambo inenge ichiitika, I think zuva nezuva.
Studio 7 haina kukwanisa kudzwa kubva kumunyori mukuru mubazi rezvemitambo vaNicholas Moyo, sezvo vange vasiri pabasa munguva yapfuura uye vange vasati vapindura mibvinzo yatavatumira pataenda pamhepo vachinzi vakabatikana negadziro yemitambo yemaOlympics kuFrance. Mumashoko kuvatori venhau, gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika amai Barbara Rhodes vakati bazi ravo ndiro rinoona nezvekutengeswa kwejira rechipfeko chenyika, uye rinotengeswa nemadhora mana pamita kana kuti $4 per meter. Mudzimai womutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa ndivo vakaparura urongwa hwechipfeko chenyika ichi musi wa18 Nyamavhuvhu 2021. Chipfeko ichi chine shiri inonzi hungwe iri pamureza wenyika, mavara ari pamureza uyu, uye chinotorawo chidavado chekuvaka kubva kumasvingo eZimbabwe kana kuti chevron pattern. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmon Ndlovu.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makateerera kuStudio 7, anemi muchirongwa ndini Blessing Zulu. Tinokutambirai vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kusangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum. Chirongwa ichi munosichipakurirwa naMavilas Muhlanganya uye weStudio 7, asi nhasi ndini ndiri kumbofanobata matomu echirongwa ichi. Nhasi muchirongwa chedu taita rombo rakanaka, tatsikwa namuzvare Grace Chirenje, avo vanoita mabasa akasiyana-siyana mukusimudzira madzimai vachishanda nemasangano akazvimiririra nemamwewo mapazi ehurumende. Muchirongwa chanhasi tiri kutarisa nyaya iri kunetsa zvikuru munyika yekupondana nekuda kwemhirizhonga yemudzimba. Mapurisa eZimbabwe Republic Police akatoburitsawo mashoko kuvatori venhau achiti nyaya dzekupondana nenyaya dzekunetsana mudzimba idzi kana kuti domestic violence dziri kunyanya kuwedzera munyika. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 muzvare Chirenje.
maita basa waita publishing andikova kuno
muzvare Grace tirikuona mazuva ano dzimwe nyaya dziri kunetsa ndedze kuti mhirizhonga inenge yanyanya mudzimba umu yatingati pakati pevanhurume nevanhukadzi ndeimwe nyaya yamuri kumbotarisa nezvayo here
nyaya yemhirizhonga pakati pevanhukadzi nevanhurume yawandisa chaizvo takatarisa mapepanhau takatarisa nyange pasocial media paya tinoona kuti nyaya dzacho dzawanda dzevanhu vari kuurayana vari kuzviuraya nyaya dzacho dzati wandei
izvi zviri kukonzerwa nei semaonero enyu
ini sekuona kwangu ka hatisati tanyatosvika panhamo yekuti tinokoshesa kunyanyanyanya upenyu hwevanhukadzi takaongorora takatarisa nyange takaona tsvagurudzo dzakaitwa nemasangano akasiyana siyana tinoona kuti munhukadzi achiri kutarisirwa kuti ari pasi pemunhurume tichitarisa makudziro atinoitwa tichitarisa mararamiro nemagariro atinoita pane kakusakochesana karipo pakati pevanhukadzi nevanhurume vanhukadzi vakunyanyisa kutarisirwa pasi asi chino chandinoona zvekare ndechekuti vana vezimbabwe vaakuona zvakawanda nemuburikidza nekufamba mukuverenga neinei zvinoita izvo kuti pave nekakusakochesa upenyu kunyanyanyanya upenyu hwevanhukadzi saka izvi manje zvinoti tsika nemagariro edu atange kungovhiringidzwa kuona kuti nyaya dzemhirizhonga dzati wandei
saka izvi semaonero enyu zvingagadziriswa sei kana kuti tingati chii chamuri kuitawo muchishandawo nemasangano emadzimai
icho chatikuzama kuita ndechekuonesa vanhu kuti mukurarama uku upenyu hwemunhukadzi newemunhurume vese vakakosha hapana ri pasi perumwe chechipiri kana vanhu vatadza kuwirirana ngavatsvage rubatsiro zvichida vanoenda kuvanhu vokutaura navo makansela zvichida vanoenda kumazvichechi zvichida vanodedza hama neshamwari izvozvo zvakatikoshera uyezve tinodzisa vanhu nezvemitemo kuti kune mitemo yakasiyana siyana iri muno muzimbabwe chedomestic violence act iya kune vamapurisa cheko kuvictim friend unit vanokwanisa kubatsira sando zvimwe zvezvinhu zvatiri kuita kuti tikwanise kutaura nevanhukadzi nevanhurume kuti vakochedze ukama hwavo vasazosvika panyaya dzekuita mhirizhonga
asi kana nekuoma kwaita upenyu muzvare chirenje mamwe madzimai ka anogona kungoti ndofira vana vangu
zvekugarira vana ka ritori dambudziko riripo asi nandisida kuitarisa nemuone iwoyo blessing ndinoona kuti nekuda kwekunetsa nekurema kwakuita kuriniki yezimbabwe vanhu vakawanda vari kushungurudzika mupfungwa ndichiita izvo kuti maonero avo upenyu awanikwa tikanganiswa saka zvekugarira vana zvanga zvakakosha asi hazvibatsire zvekuna uchizourayiwa uchigarira vana vacho zvinova zvinhu zvinozokanganisa nyange vana vacho wavanga vachida kugarira uyezve saka tichinogarira vana handiti vana vanenge vachiona mashura ari kuitika zvichaita izvo kuti vana ivavo mashura avari kukura vachiona vazoitawo mashura iwayo kwavanendewo nevanhu vavanodanana navo
aiwa tinokutendai zvikuru muzvare Grace Chirenje nekupinda muchirongwa chedu chanhasi
ndinotenda chaizvo kwamuri nevateereri kuti vanipo mukana uno wokutaura maita basa
avo vanga vari muzvare Grace Chirenje vanoita mabasa ekusimudzira madzimai muupenyu hwavo musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheWomen's Forum svondo rinouya iye zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu Our Lives
tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tine hurukuro nemutungamiri wesangano revarayiridzi reATUS Valbert Masaraure kuti tinzwe kuti kudzingwa kwavo basa kunosiya papi utungamiri hwavo kusangano reATUS tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaMasaraure
tinotenda mukoma Jonga danu guru ratatora nemagwete edu mushure mekunge taisa musoro pamwe chete tiri kugadzira mapepa ekuti tiende kumatare edzimhosva tichisaita nyaya yeadministrative injustice yakaitwa yekuti panoitwa zvinhu zvekudecida contract yangu yeimplement ini ndisina kupiwa mukana wekuti tinge ndichipawo muono wangu nezvakaitika saka mapepa ose ari kugadzirirwa kana achinge apedzwa achange achiendeswa kumatare tichitarisira kuti matare achamanikidzawo employer wangu kuti tinge tichigadzirisana panyaya iripo pakati pedu ine gakava rinodzokera kumashure kusvika kuna 2019 hazvigoni kuti ndezi ndakamiswa basa ini ndisina kumbobvira ndapiwa mukana wekutaura divi rangu renyaya.
Takanzwa hurumende ichiti imi makatadza kunotora mihoro yenyu zvaita kuti vafunge kuti makaramba basa. Munoti
iyo nyaya yekuti ndakatadza kunotora mari dzangu dzemuhoro inyaya yekunyeba nekuti muhoro wacho haunambobvira wavepo. Chakaitika mukoma jonga kandembiri ndechekuti muna 2019 patakasungwa pamaprotest ekukwira kwepfuel supervisor wangu akamhanya kunomisa salari yangu 14 days dzisati dzambokwana zvinotarisirwa pamutemo. Tarisai kuti ndakasungwa muna January umwe chete handina kutokwanisa kuwana salari. Zvinoreva kuti zvinhu zvakatoitwa zvisiri pamutemo kutovharirwa salari yangu. Pandakabuda ini handina kurwadziwa nazvo ndakanzwa kuti salari yangu yange yasizwa. Musi wa 3 February ndikanyora mapepa ndandatoro kubasa ndichitozvishandira ndatoshamisika ndaona salari yangu isina kuuya ndikaziviswa kunzi yange yasizwa. Ndikanyora mapepa atinoti basubject of duty kuti vakwadise kumutsa salari yangu iyo yavanga vavharisa zvisiri pamutemo. Asi havana kumutsa salari ndakashanda kwemwedzi yakati ndisingatambire kana dhora zvaro asi kubasa ndichienda vana ndichidzidzisa ndichifamba kumahofisi ndichibvunza nyaya yemuhoro wangu haina kumbobvira yagadzirwa. Kusvika ndanyora gwaro renyuto ratoti grievance letter ndichichema nenyaya yekusizwa kwesalari yangu zvisiri pamutemo nekuramba ndichishanda ndisingapiwo muhoro. Tichizivisawo kuti ndakuzenge ndichishanda mazuva mashoma semunhu ari kungoshanda asina mari ari kupiwa. Tikaita nguva yakareba yandaienda kubasa pano neapo kusvikira ndasvika ndikarambidzwa kushanda ndichinzi ndakufanira kumirira kuita hearing. Ndikamira kuti ndiitwe hearing iye haina kuitwa. Tikatanga kunyora maletter of demand yekuti ndibvumidzwe kunge ndichiita basa rangu iro randakapikirwa ndiite ndichirambidzwa kushanda. Totoshamisika ndakuzonyorerwa kuti ndadzipwa basa nenyaya yekuti handina kutera muhoro wangu. Dzinove nhema dzinokwanisa kungotaurwa chete kana ndichinge ndisina kupiwa mukana wekupiwa umbo wekuti ndiri munhu akatodzvanyirirwa.
Vateereri vangada kuziva kuti kudzingwa kwenyu basa ukuva masaraure kunosiya papi mashandiro amamuchiita kusangano reAtuzi semutungamiri. Muchakwanisa kuramba muchitungamira varairidzi here imi musisiri murairidzi?
Kudzingwa uku kuna chakunokanganisa nekuti vari kutidzinga havasi kuteedzera zviri pamutemo. Basa guru rematrade unions nderekutoprotekta mamembers anenge achivictimizwa. Union yangu itori basa rayo reunion yangu kuti iri protekte kumbunyikidzwa kwandiri kutoitwa naemployer wangu. Zvino ndikati ndambunyikidzwa naemployer mamembers eAtuzi wowedzera kundimbunyikidza haasiriwo maitiro atinoita kuAtuzi. KuAtuzi tinotarisa vese vanenge vavictimizwa in line of duty nekuti tinoona kuti iyi persecution iri kungototitageta nekuda kwebasa ratinoita.
Ko nhengo dzesangano renyu reAtuzi dzakatambira sei kudzingwa kwamakaitwa basa uku?
Ndatambira mashoko etsigiro akawanda kubva kumamemba zedu vari kunyunyuta zvakanyanya nekushungurudzwa kwatiri kuita uku nekuti handisiri ndega ndatanga kudzingwa. Tine mamwe mamemba zedu secretary for young teachers vamuhlanga vakadzingwa musoro, secretary for education research vatavengwa vakadzingwa basa. Tina chairperson wedu embire district vari pasuspension. List yacho yakati rebei yemamemba zedu anenge achitagetwa neregime. Saka mamemba zedu anoramba achiwedzera kunyunyuta nedanho rokutorwa nehurumende tichingosimbisana semhuri kuti tibatane tichirwisa udzvanyiriro hwatiri kuona huri pachena huri kuemwa etunion yedu nechinangwa chekuda kuiparadza.
Tinotenda vamasaraure. Manga makateerera kumutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruwa reAtuzi Vaubert Masaraure muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu.
Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika mudunhu reCaribbean muchaverengerwa naJonga Kandemiri.
America yakazvipira kuramba ichitsigira mikana inobatanidza kugadzirwa kwepfuma
kukura kwehupfumi nekuenzaniswa kwemikana mudunhu reCaribbean. Nhasi rimwe rematambudziko akatarisana nevanhu vedunhu reCaribbean nderekuti vopona sei njodzi dzekushanduka kwemamiriro ekunze. Mutevedzeri wemukuru weUSAID amai Isobel Coleman vakatuma makore makumi maviri adarika nyika dziromatunhu eLatin America neCaribbean dzarasikirwa nepfuma ingangoenzana nechikamu chimwe chine zviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 1.7% zveupfumi hwenyika gore roga roga nekuda kwematambudziko ane chekuita nekushanduka kwemamiriro ekunze. Ongororo ichangobva kuitwa neInternational Monetary Fund yakanongedza kuti matanho ekujairira kushanduka kwemamiriro ekunze anoda mari inodarika zana remabhiriyoni emadhora kana kuti 100 billion dollars kana kuti chidimbu chimwe chete pazvitatu zvemari inowanikwa nedunhu reCaribbean kuvandudza kugaiwa kwemagetsi nenzira dzekuafambisa nekusimbisa zvivakwa zvaro. Asi mari iyi ichiri shoma kwazvo kana pachitariswa kuti zvinoda mari inosvika trillion imwe chete yemadhora mumakore matanhatu anotevera kubatsira kugadzirira nyika dzichiri kusimukira kunze kweChina kuti dzizadzise zvinangwa zvadzo mune zvemamiriro ekunze. Amai Coleman vakati hapana imwe nzira yekuunganidza nayo mari dzinodiwa mukugadzirisa matambudziko emamiriro ekunze pasina kuwedzera zvakanyanya kwebudiriro yeboka remakambani akazvimirira. Vakati nekudaro kuUSAID nehurumende yeAmerica yose vari kuunza shanduko dzinobatsira kutungamira, kuumba nekukwanisa kusimudzira nadzo makambani akazvimirira kuitira kuti akwanise kushanda zvizere zvine udzamu. Amai Coleman vakatuma makore manomwe adarika chirongwa chavo chinobatsira nemari yebudiriro pasi rose chinonzi Invest charatidza simba riri mumishandira pamwe yakadaro zvakavhura mukana wemari inoda kusvika kubhiriyoni imwe chete nemamiriyoni mazana matanhatu emadhora kana kuti 1.6 billion dollars kubva kumakambani akazvimirira yekuwedzera budiriro munyika dzinoshandirwa neUSAID kusanganisira dunhu reCaribbean kusvika pari zvino. Hurumende yeAmerica yakaparura zvirongwa zvine chitsama zvekubatsira kuwedzera kutambirika kwekushandukwa kwemamiriro ekunze nenzira dzine ushingi dzinoraramika nadzo mudunhu reCaribbean kusanganisira chirongwa cheCaribbean Climate Investment Program nehomwe yeCaribbean Community Resilience Fund. Amai Coleman vakati kunyanga hazvo hurumende dzisina kugadzirira kuita shanduko huru dzekuwana mari yekurwisana nemamiriro ekunze erudzi urwu dzavanoda, nguva zhinji dzakagadzirira kuzvipira kuisa mari dzenyika mukuderedza njodzi dzerudzi urwu dzichigadzira mikana yebudiriro inovimbisa vanoda kudyara mari dzavo nzvimbo dzekushandira dzakasununguka dzichishandisa mari inenge iripo. Vakati budiriro yeremangwana inove ndiyo chete nzira yekuti pakwanise kuunganidzwa zvinodiwa mukurarama, mushandira pamwe unobatanidza makambani ari pasi pehurumende nevakazvimirira. Vakati muhurongwa uhu mune mukana mukuru kwazvo kuwedzera budiriro nepasi rose rinodiwa kuti rive nhaka inosiyirwa zvizvarwa zvichatevera. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika mudunhu reCaribbean. Amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weVOA Studio 7 ndiri muWashington DC.
Iko zvino tochimbotarisa zvabuda munawo dzemitambo. Stephen Cox weZimbabwe ndiye atanga kupinda makwikwi kumaOlympics kuParis nhasi, asi abuda ye ari pachidano cheChina. Tichitiwo tichitarisa misoro ye tichitarisawo zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League. Arsenal Movers yarova Capes United 2-1 mutambo watambirwa kuLuveve Stadium nhasi. Aiwa vatereri, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Advocate Nelson Chamisa vanoti SADC inofanira kutarisa nyaya yeZimbabwe zvikuru panyaya dzesarudzo uyewo kumbunyikidzwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu pamberi pemusangano weSADC mwedzi unouya. Asi ZANUPF inoti hapana chiri kunetsa munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muna Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamulekela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 27 kuNtulikazi 2024 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokho esibonayo kwingqubela phambili eye-DNA yezanu eyafutela kudala ngokuhlukumeza abantu.
Amabandla aphikisayo athi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usebeqalise nzima ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-SADC Summit eHarare.
Bafuna ukwenza udlakela lodlame ngesikhathi lapho iZimbabwe sizafuna ukuthi ilungiselele ukuhosta i-SADC. Lokhu bekwenzela ukuthi iZimbabwe ihlanjazwe, njalo kuyumzamo yokuthi i-SADC ipostpone i-summit eZimbabwe.
Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi abantu laba benza okungekho emthethweni, bakhukhula ijwabu lobuso abesifazana bengazi ukuthi abaningi abesilisa bathakazelela abansundu abanejwabu labo lokuzalwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla aphikisayo athi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usebathwalise nzima ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-SADC Summit eHarare. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lamanye athi kawasavunyelwa ukwenza imihlangano, okutsho ukuthi ilizwe selibuswa ngentando nguhulumende we-ZANU-PF labanye babo. Kula malunga ebandla leli avalelwe entilongweni okwamanje emelele ukuthoniswa amacala okwenza umhlangano okuthiwa wawungekho emthethweni, njalo labanye abayaliswa ukuqhuba imihlangano etshiyeneyo. Uhulumende uthi amabandla la azenzisa ngoba abone ngani i-SADC izangenela kudaba lwabo ngesikhathi kulomhlangano eHarare. Umnumzana Fortune Mlalazi olandela izombusazwe uthi akumangalisi ukwenzakala kule Zimbabwe okwamanje.
Uhulumende waseZimbabwe nguhulumende ongaselani lokuthi abantu bemzini baza kufika. Bayabopha, bayachaya iloba nini. Kabasakhathali ngamalungelo abantu. Nasikhula sasisazi ukuthi uma kubuya abantu bemzini ngaleso sikhathi ngaziwone kanjani kawuchaywa. Kodwa lokho esibonayo kwingqubela phambili eye-DNA yezanu eyafukela kudala ngokuhlukumeza abantu. Kusukela kuthathwa uzibuse sabona ezibrawuni yomramba thina ngesikhathi samgabe oshotlivu kuthiwa kubo Ranoff kuyaqhubeka ke namhlanje andumnangagwa lanxa esethethe i-chairmanship ye-SADC.
Manje kutshoni konke lokhu baba Mlalazi nxa sukhangela silungena kwezepolitika?
Lokhu kule sifundo esikhulu esiyi-1 ukubana i-SADC yinhlanganiso yama-head of state engenelisiyo ukukhuluma lapho kulohlupho khona. Sesike sabona emuva amanye ama-leaders awamazwe yabo Botswana Ian Khama babesenelisa ukubana bakhulume. La ma-leaders esesilawo namhlanje abakhathali ngokuhlukunyezwa kwabantu beZimbabwe. Silesifiso ke ukubana uhulumende wase-South Africa, wase-Botswana, Swaziland, la wonke amazwe ase-SADC including iZambia, ukuthi bake bathathe uhlangothi lwabantu basuke ohlangothini lukahulumende we-ZANU-PF, ngoba sehlukumeze abantu baphila luklubhu wasukuma nje babuya la mabhatani sithi banyathela ikhanda bachaya okuzwayo bakuthiye ulimele wefukile. Abakhathali sesisele nje abantu beZimbabwe intengentandane ezingelo ozinakakelayo.
Lo ngumnumzana Fortune Mlalazi olandela izombusazwe obexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Obandla le-ZANU-PF umnumzana Munashe Mdutsa uthi bazenzisa abaphikisayo.
Kujayelekile nje ukuthi nxa kuzaba lo mhlangano omkhulu ungabe ngowe-SADC kumbe ungabe ngowe-Africa Union kumbe o-United Nations, abamabandla aphikisayo bayakuthanda ukuthi bayabuthana beqalise ukwenza izinto ezenza ukuthi omunye wabo abotshwe, besenzela ukuthi behlambaze ilizwe leZimbabwe, bezama ukufaka iZimbabwe ukuthi ibe khona ku-agenda yemhlangano leyo ebizwe ngenxa yokuthi kumele ibe khona ingabizelwanga iZimbabwe. Siyakwazi ukuthi iZimbabwe ingene kukhetho ngo-2023 lapha abantu beZimbabwe abakhethe khona ibandla lezanu PF eParliamente, bakhetha ubaba uMnangagwa ukuthi akhokhelele okweminyaka emihlanu elandelayo. Yikho-ke kathesi bakhona abalesifiso sokuthi lokho kwenzakala last year akube ngokumisiwayo kungayenzakala. So yikho belokhu besilwa lakathesi. Lakathesi sisiya kuSADC, iZimbabwe yahost iSADC. Umongameli uPresident Mnangagwa uzathatha i-chairmanship ye-SADC. Abakufuni khonokho, bafuna ukwenza udlakela lo dlame ngesikhathi lapho iZimbabwe sizafuna ukuthi ilungiselele ukuhosta i-SADC. Lokhu bekwenzela ukuthi iZimbabwe ihlanjazwe, njalo kuyumzamo yokuthi i-SADC ipostpone isummit yayo eZimbabwe, lo mongameli uPresident Mnangagwa engangeni ku-SADC as the SADC chairperson. Kodwa yikho ubone uminista we-Home Affairs ubaba uKazembe Kazembe laye umongameli upresident ekhuluma ngomngcwabo kababa uBrigadier General Chaminuka ukuthi hayi, asenzeni izinto ngokuthula, asiphileni ngokuthula, siyakhe ilizwe lethu. Labo abafuna ukwenza udlame lodlakela, umthetho uzabajezisa, umthetho uzakwenza ukuthi kuvikeleke isizwe kazi seZimbabwe.
Ye, akusitshele baba Mdudza, ubona zani kujoni konke lokhu njalo kuyangaphi?
So lokhu thina njengabontanga abezanu PF sithi thina kuyasithokozisa ukubona ukuthi iZimbabwe layo isifakwe kumap nge-development eyenziweyo ngumongameli langebandla lakhe langekhulumente wakhe. Thina kithi kuzithabisa ngawa, siyabona imigwaqo uyalungiswa, sibona ama-networks alungiswa, sibona izinto eziningi ezitshengisa ukuthi izifiso njalo lezithembiso zikamongameli ayezibekile efuna ukukhankasela ukungena ukuba ngumongameli ngo-2023 useqalisile ukuzifeza. Yikho ke thina kithi sithi hayi, lokho okwenzakalayo abafuna ukuzama ukuba ngumsindo, bezama ukuzibophisa, besenzani, kababotshwe, ngoba aso sikhathi sakhonoko isikhathi sokwakha ilizwe. Umuntu wonke kabuye ebe part and parcel for laba bakhe ilizwe. Umongameli uyatsho ukuthi ilizwe lakhiwa libuswe lithandazwele ngabanikazi bakhe.
Umnumzana Monashe Mdudza, lilunga lebandla leZANU-PF, bexoxa leStudio 7 eseHarare. Wezemabhandleni, induna sezikhuthaze uZulu emabhandleni ukuthi abelane ngokulingeneyo ukudla okuvela kuhulumende ukuze kungabi khona ozabulawa yindlala. Udubo lwamanzi kanye lokuswelakala kwamadlelo ezifuyo ngokunye osokutshayisa izakhamizi ngamakhanda. U-Albert Ncube usipha lolo daba.
Lanxa uhulumende sesungule uhlelo lwesiphala senkosi lapho induna lazo ezizabela uZulu oselwayo ukudla, iningi lezakhamizi zithi lokhu kudla kakwenele uZulu olambayo. Unkosikazi Eunice Moyo oyisakhamuzi sensimbi eGaranyemba uthi baphakathi kwendlala enkulu.
Indlala iningi kakhulu ekhaya, abantu siyalamba, lamanzi vele kakudla, siphila nzima. Le nkomo zinjani sezisifa, akulatshani nje obubona kunje kuwomile. Umumbu basiphile nje khathesi, siphiwe khonokho nje okokuthi siyagayisa, kodwa saphiwa abanye, abanye kabaphiwanga. Usuthi khonokho kuphiwe lawe usucuphela yena lowo makhelwane, ngoba kunzima ukuthi wena udle omunye wakho enjani engalakudla.
Umnumzana Khumbulani Moyo odlala esigabeni lesi uthi labantwana besikolo bathole nzima ngendlala.
Uzuzwele umntwana esiye esikolo ekuseni, umbone ehambe enonobele, uzuphose umbuzo ukuthi wena unobala uhamba njani, i-answer iyabe ukuthi angidlanga lutho. So umntwana nxa esiye esikolo engadlanga lutho kugcina kum-affecta lasezifundweni zakhe, agcine engasafundanga kuhle njengabanye ngoba uyahlutshwa indlala.
Ekhuluma ngesikhathi kugcotshwa induna uRhwatalala Mawaza, induna ematshetsheni uMnumzana Mbiko Masuku ukhuthaze uZulu ukuthi anakekelane ngalesi sikhathi sendlala.
Nxa udinga indawo yokulala, qala kwakuthuga kuze umsindo, ngezwa abantwana bebanga umsindo, susazi ukuthi basuthi la uzaphekela udle. kathesi kukhangelwa izinja ungabona inji icakile ayidlulwe phambili konke lokho kwenziwa ngumumo esikuwo owendlala kuyadingeka ke ukuthi sisondelelane sibe seduze duze sonke sincedisane
inkokheli yezinduna umjane khumalo uthi urhulumente sengeze ukudla okuphiwa uzulu ukuze kulwisane lendlala
phezu kwalokho elikuncediswa ngakho ngabe-social welfare unika amasakadi 100 iwadi ngayinye ngayinye ngohlelo lwesiphala senkosi iqala ngabantu abaswela mhlawumbe abangangenanga ku-welfare le muli lapho abantwana abagcinane khona bebodwa lezigoga
uphinde waxwayisa abanye bakhe ukuthi bazabotshwa nxa bengaphambula lokhu kudla
kungathi umumbulo uzonceda abantu abalambayo thina bese siqoqoda ijele sesiwuthengisile lowo mumbu ingabe sesinika bemuli yethu kuphela singasanika abantu laba ukuthi wesibanike asincedisi imuli zonke ukuba zingafi ngendlala ikhona indlala lonyaka asithandabuzi
kusenjalo izakhamizi zedambashoko sezisungule uhlelo lokuzakhela ikliniki ukuze zithole ukwelatshwa eduzane umnumzana sikhululiwe dube udokwamanje sebeyakhe ibhokisi kodwa babhekane le ndube ezithize
kusaseyimizamo yami yezakhamizi ukusebenza konke lapha kuhamba kancane kakhulu obhilida bavolontiya kuyake ukuthi kungadobhakala imali encane nje baphonge uphoselo singeke sithi bayabhadalwa yikho kuhamba kancane bakha kuphela ngolwesithathu lawa amanye amalanga babesakha kwezinye indawo so ukuthi singathola mhlawumbe umuntu ongasincedisa idona obhilida baphiwe imali bengakha almost every day
umnumzana Mbekezele Ndlovu odlala kule ndawo uthi kubalulekile ukuthi likliniki yakhiwe ngokuphangisa
ikliniki esilikwe ikhatshana estenmo ikhatshana kwanda kukhatshana so indlela zokuhamba zithwalisa abantu nzima so zizama ukuthi abantu bangabi lohlupho olukhulu xa bethe baphatheka basondele khona apheduzana kanti asikhangelelanga ukuthi izasiza idambashoko village yodwa akhona ama-villages aseduza njengemagedleni ishake lapha eshale nsindi lapha labo bazasizakala khonapha labo ngabe nje ngabe siyafisa ukuthi labo ngabe baphatheka sincediseni ngoba nxa isiphelile akula muntu ovalelwayo
iningi lezakhamizi lihamba umango omude emaphandleni ukuyafinyelela ezempilakahle okudala ukuswelakala kwempilo kwesinye isikhathi ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube
Ake sizwe imbono kahulumende weMelika.
Ilizwe leChina selenqabile ukuthatha inyathelo kulandela ukukhuthazwa ngamazwe omhlaba ukuthi lihloniphe ilungelo loluntu. EleChina lenqabe imizamo eminingi elohlonzi eyenziwa kusetshenziswa ugatsha lomanyano wamazwe omhlaba oluhlola eziphathelane lamalungelo oluntu olwe-UN Human Rights Council's Universal Periodic Review. Ilizwe leMelika liyasola ukwephulwa kwamalungelo oluntu eTibet, iNamongolia, leChina, ukubulawa kwabantu okulokhe kusenzakala kanye lamacala adalwa eXinjiang lokungahlonitshwa kwamalungelo lenkululeko yabantu beHong Kong. Izenzo zeChina zibonisa ukuthi ilizwe lelo liyala ukulandela izixwayiso zomanyano we-United Nations ngemva kokuhlolisisa njalo liyephula amalungelo liphinde lidelele ukuzimisela kwamanye amazwe lezomthetho ukukhuthaza ukuthi kulandelwe imithetho njalo kuvikelwe amalungelo abantu. Uhulumende weMelika uzethula izijeziso ngokungavumeli iziphathamandla zikahulumende weChina ukuthi zithole ilungelo lokuvakatsha amavisa ngoba ziphatheke ekuhlukumezeni lekubandleluleni abokholo lomhlobo othile. Sithi ilizwe leChina kufanele lilandele iziqondiso zokunanza amalungelo oluntu ese-Universal Declaration of Human Rights njalo lamukele inkuthazo eliyiphiwe kuwona lo umnyaka kusenziwa inhlolisiso yokuphathwa kwamalungelo e-Universal Periodic Review lokuthi likhulule abantu beChina ababotshwa mahlayana njalo ngokungekho emthethweni.
YiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Kethiwe Bebe, ilunga lebandla lemthwakazi Republic Party, sicubungula udaba lwegugurawundi okukhangelelwe ukuthi kukhulunywe ngalo emphakathini kungabekwa ilanga emhlanganweni ekhokhelwa zinduna.
Ngelela msakazi labalaleli yethu nasilibandla lemthwakazi Republic Party sisakholelwa ukuthi izinduna azilayo ijurisdiction over udaba lombuqazwe. Izinduna ngama victims. Ngike ngafaka iexample yenduna uMathe and uthola ukuthi umntanayo nguye kathesi oseyinduna uphatha njani udaba lapho laye athinteka khona. So silibandla lemthwakazi Republic Party sisakholelwa ukuthi izinduna azifanele ukuthi ziluphathe loludaba njengayo yonke imbuqazwe. United Nations iyacaca ukuthi kumele luphenywe kumbe luphathwe independent commission ebona ngezembuqazwe.
Sisanda ukuxoxa lezinduna kuona lo umsakazo kuvulwa ngokusemthethweni uhlelo lolo. Zithi zona uhulumende wakubeka kwacaca ukuthi abantu yibo abazazikhulumela ukuthi bafuna udaba lolu luphathwe njani. Lithini ngokuthi abantu bazikhulumele?
Ukuthi abantu bezikhulumele kulungile ngoba into kumele ibe victim centered. Kodwa esikusolayo ukuthi lukhokhelwa ngubani, bazikhulumela kubani, othunywe ngubani, oreporta kubani. Izinduna zireporta kuye nalowo owaba lesandla othintekayo futhi khona lapho. Kulapho thina esisola khona. Kodwa kufanele ukuthi abantu bezikhulumele, kodwa phela kumele kucace ukuthi bazikhulumela kubani.
Ubona ngani abantu bazasukumela phezulu yini ngobuningi babo babesifazana labo ababikwa badliwe ngulwa?
Amboni msakazi labalaleli ukuthi yibo bonke abazabalaso isibindi sokusukuma. Remember ukuthi izinto ezenzakalayo they left psychological scars and physical scars as well. Physical scars can heal but psychological scars. Mina ngikholela ukuthi if uhulumende ube genuine ngamhla umbe uqale wa release ama counselors lama maybe psychological clinical psychologist ukuthi abantu beqale bethiwe i counseling bekhuthazwe ukuthi bebe lesibindi ledlabuzani yokuthi lento besukume bebhekane layo bekhulume. But kumanje awukwazi ukuhamba ku victim ufike nje uthi khuluma ngayo yonke lento. So angiboni njalo futhi sinanzelela ukuthi yena uhulumende wezana uPF kusukela ngesikhathi kuthunjwa ama tourist kuba lesikhathi lapho ababe hamba be investigator khona bethu obonileyo kakhulume and I'm sure namhlanje kusasengqondweni zabantu ukuthi ngempela ngizakhuluma kumbe ngilale sendlandelwa ebusuku ngizakhuluma ngisefo kunganani. Akula guarantee ukuthi abantu basefu ngoba uhulumende lo onguye futhi owathintekayo kulowo graba nguye olokhe ebusa nguye olokhe namhlanje esibusa ngendlela yokuthi asinayo i-freedom of speech le-freedom after speech. So khonapho kusasenzima abantu bazwisaba izinto eziningi kodwa abanye bazosukuma kodwa abantu ngoba vele abafani. Angeke ngitho ngempela ukuthi bonke abantu bazoyimela. Amboni besukuma ngobuningi kumbe amboni besukuma bonke ngenxa yezizathu lezi esengiziqambile.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Kethiwe Bebe, ilunga lebandla lemthwakazi Republic Party. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga. Kusigaba liphuma lendaba lijone lendaba. Abanye abesifazana bathi basebenzisa imithi ejeneyo yokuhluba ijwabu labo ukuze libe mhlophe ukwenzela ukuthi babukeke emphakathini. Abezempilakahle bathi abantu laba badlala ngempilo yabo ngoba okunye abakusebenzisayo kudala imikhuhlane ejeneyo. Labesilisa labo bathi
ubuhle bowesifazane nenhliziyo hatshi ijwabu elimhlophe. Kubika ubathabele Masuku.
Abesifazana batholakala bezitshintsha ijwabu labo ikakhulu ubuso ngoba bekholwa ukuba ubuhle ngumbala wejwabu. Lokhu bakwenza ngokusebenzisa imithi abayithenga emigwaqweni ngudlu ngoba ingavunyelwa ukusetshenziswa ngokusemthethweni. Eminye yale imithi igoqela ihydroquinone esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane ephathelane lejwabu, amanye amafutha agcotshwayo lemithi etholakala kumajekiseni. Unkosikazi Cassandra Siwela uthi ziningi izizathu ezenza besebenzise imithi eyokutshintsha ijwabu.
Indaba le yokugcoba le isisukala yakhatshana e-high school khona ngaleyo ngubani wayesiba lamajaha ngenalwana wayelo mbala wawukhanya. Njalo khathi esinxa susenelisa ukuthi uzithengele amafutha la owuthi ugcobe, vele uzathenga ngugcobe la kwenza ukuthi la ube ngumuntu phakathi emphakathini. Okunye futhi lezi nsuku abesilisa abasadingi okwemtshado lokhu sebekhangela ubuhle bomuntu phandle lapho. Lanxa ngisiya kwi-interview nje, yebo amaphepha azakhangelwa kodwa kuyakhangela lawe phandle ukuthi lawo ukhangeleka unjani.
Baningi abenza lokhu eZimbabwe kodwa kulabanye abathi akuncedi lutho okwenziwa ngabanye abesifazane. Unkosikazi Janet Mbambo, umhlali wakoBulawayo, uyakusola kakhulu ukutshintsha ijwabu umuntu abe mhlophe.
Omama kumele beyekele ukugcobisa, kumele beyekele ukugcobisa amafutha lawa abatshintsha imbala. Umuntu kahlale ngumbala wakhe ayiwona azala ngawo, hayi ukuthi ngobe sekhulile sebona selamakhethi emadodeni setshintsha umbala. Uyathola umuntu selamabalabala efesini ngenxa yezinto ezinjengazona lezi, sekhanya imithambo yegazi akasaqedakali ngenxa yokufuna ukutshintsha. Asitshiyeni into ezinjengazona lezi ziyazilimaza.
Kulabesilisa labo abathi ukutshintsha ijwabu akutsho lutho. Umnumzana Jabulani Ndlovu, umhlali wakoBulawayo, uthi ukugcoba amafutha atshiyeneyo akwenzi owesifazane abukeke okwedlula olojabu elimnyama ngoba ubuhle bomuntu yinhliziyo yakhe.
Abantu abangabomama kulezi nsuku bayablitsha kakhulu iskin. Yibo bathi ukuthi bekhangeleke bebahle kodwa uyathola umunye nxa eseswelile into lezi zokublitsha iskin sesingane sesingokunye. Lakho vele ubuhle bomuntu abukho ngaphandle, kusekucabangeni, kusendleleni aziphatha ngayo. So kuba njengama-slay queen kodwa akula lutho oluphumayo, akula muntu ongathola umendu ngakho lokho. Kuzothi xa sokuphelile ubuhle lobuyana bokublitsha umuntu siza kubona ukuthi uyini vele wena ngokwakho.
Udokotela Derek Matsika osebenza koBulawayo uthi miningi imikhuhlane ebangwa yokugcoba imithi etshintsha ijwabu lomuntu libe mhlophe.
Kuzafika isikhathi lapho umuntu longasasebenzi khona, kutsho ukuthi uzawuyela ukhala yakho kode kubuyelene ekukhaleni yakho. Kuyabe sokulamanye inhlupho ezinjengama-skin cancer. Enye futhi imithi leyo emningi ilalokhu esithi ngama-steroids amaningi. Nama-steroids yinto ethi ngangena emzimbeni la iyaphambanisa futhi ukusebenza komzimba, icine yenza ukuthi umuntu ecine esiba le-BP labochukela. Yikho isiyanda ukuthi nxa uthatha into qala ucheck-e lobodokotela ukuthi yikho yini. Ungathathi into udumile and ungaphuza ufika esibhedlela kuyakwanza uthatha nempilo yakho njalo futhi.
Inhlanganiso ye-Medicines Control Authority of Zimbabwe ithi abantu kumele behluze imithi bengakayisebenzisi ngoba iyingozi eminingi esetshenziswayo ukuguqula ijwabu lomuntu libe mhlophe. Ithi eminye idala imikhuhlane enjengemvukuzane yejwabu. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
So isikhathi sabalaleli.
Studio 7 linjani basakazi? Hayi basakazi. Kanti Sadeki into ekhona vele kumbe into engekho? Kanti Sadeki isebenza njani? Ngoba manje iSadeki idigima iya khona ngale eZimbabwe iya indoza nalowo muntu. So yibo abakhuluma ukuthi ukhetho lube lungakhululekanga. Njalo iSadeki icabanga ukuthi ukuthanyelela izibi ngaphansi kwamakhapethi kuzanceda ngani? Okubuhlungu ukuthi bona lawo bantu abagijima bethi bayiSadeki batshona behoza abantu beZimbabwe emazweni abo, behlukuluza abantu baseZimbabwe emazweni abo. Besazi isizathu sokuthi abantu baseZimbabwe beze bebe emazweni abo yini?
Sanibonani, sanibonani kuStudio 7, ngajabula i-audio mayingafundwa. La kule nto esihlukumezayo thina. Kanti why sokumele ukuthi iSadeki ihambe iyewenza umhlangano eZimbabwe ukuthi yefake umnangako ukuthi ebe ngomkhulu weSadeki? ukhetho azange luhambe kahle iSadiq kaingene la manje sebe kugqibela lokhyana into leyo yasihlupha kakhulu
siyavuka Studio 7 elisiphathela indaba njalo nje nsuku zonke kubuhlungu lokho esikubonayo kusenzakala elizweni lakithi kusenziwa nguhulumeni weZANU-PF angazi ukuthi ungubani wamncomayo ukuthi ma uchaya abantu noma ubopha abantu uyabo unguhulumeni olungileyo ukuthi wanconywa ngubani ngoba ayikho right lento oyenzayo manje kuhlukunyezwa izingane kuhlukunyezwa sopolitiki kwa abantu mabangahlangani kodwa bona bayahlangana
siyalibonani ku Studio 7 hayi siyalibonga bakithi ku Studio 7 ngendlela elikhuluma ngayo lalokho elichazisela ngakho qaba ukuthi mase abantu sonke siyawazi amazwi lwakhulumayo kodwa ke into esuka ihlaba isiphendule ihlaba izinhliziyo uma kuthi amagama la akhulunywa umnakawe esithi abantu bemandebeleni abajontsha ebasuka bejontsha e-South Africa usho bani usho bani abantu abasuka bejontsha e-South Africa thina singakwazi ke lokho
laba ngabanye abalaleli be-Studio 7 abasithumezela imilayezelo yabo ku-WhatsApp nantu ke uhlelo lwenu lwabaculi
Yeserbona serbona ninjani igama enkosana esibongwa ukhumala yisiyabonga kakhulu kubasakazi kaloku sebe spiritu balo ukuthi manje sikhulume emsakazweni siyabonga kakhulu mina umanager kaNtombi Khumalo kathi ke uNtombi Khumalo uphuma eZimbabwe Victoria Falls eMkhosana siyabonga kakhulu lesiliphekela khona lapha ukushacha mabhodo nabantu belungisele ukudla kwendlebe kuyalunga lunga impela singakhohlwa ukubingelela lani basakazi silibingelela kakhulu sithi silithanda lonke singakhohlwa ukubingelela futhi labalandeli lani balandeli manje siyalithanda sithi isupport yenu siqhubekele isupport isikhathi zonke kuze kwenze ukuthi uNtombi aqhubekele phambili njengomculo ngoba intombazana manje ekhule vele ithanda into zomculo siyaqhubekela siyaphambili nakanjani nakanjani siyaqhubekela phambili bantu ababe ready for ukuzayo ukushasha ukudla kwendlela ngiyathanda lonke lo ntombi yalithanda siyabona
sebo akukho ntombi Khumalo yadinda ke lo mama singakuhlwa nesihlobo sikasikhangela izinhloko zendaba ezigokhela namhlanje amabandla aphikisa athi uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa usebathola senzima ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu weSADC Summit eHarare kodwa ibandla leZANU-PF lithi abantu laba benza ungekho emthethweni abaguqula ijwabu libe mhlophe nke bathi bawenzela ukuthi babukeke emphakathini Sikuba lapha ohlelo lethu lamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.